Boyka, uyo anovashasha ine bhande reWorld Boxing Organization, WBO, Africa Welterweight Champion, uye World Boxing Federation Intercontinental Champion, achachinjana zvibatsira naDarwin mumutambo une maraundi matanhatu uri kuitwa paArabian Ranches Golf Club. Vatsigiri vaBoyka muguta remasvingo vati vachange vachimutsigira kuti akunde mumutambo uyu vachitevera chiitiko ichi pamasaisai eindaneti kana padandemutande nezvivhitivhiti zvange zvichiburisa mutambo uyu. Mumwe mutsigiri wetsiva vakudzanai mupamhanga vati vanovimba Boyka kuti acharakasha chikomana chekuAfghanistan chaizvo, uye vanenge vachimutsigira kunyange mutambo uyu uri kuitwa kure nenyika yeZimbabwe.
Mukomana totomutsigira hapatorina, ende totemba kuti mukomana wedha ari kuAfghanistan, wedha ari kuChina, wedha ari kupi, achatongopedzera. Munhu ngatsemurwe, ngatsemurwe, ende teitori naye. Maindaneti ndo basa ravo, teitori kana paYouTube ichiona yese yese tichitsigira mumwe wedu.
Izvi zvatsinhwa neimwe shasha yemutambo wekarate Vasimba Rashe Mapfumo, uyo ati ari kunamatira mumwe wake kuti akurire Darwin kuita kuti arambe ane mikombe yake.
Tiriwo vamwe vanoti vanofarira mutambo waanoita iyoyo, so tinofarira chose, tinomutsigira, tinomushuvira zvakanaka, tinoshuvira kukunda kwake.
Achitaura nestudio 7 ari kuDubai, Boyka ati ane chivimbo chekuti achakunda mumutambo wake achiti akagadzira zvakakwana kutatsurana naDarwin. Ati acharwa achiziva kuti vatsigiri vake kumusha vanaye mumweya nemunamato, nekudaro acharwa semvumba.
Ndiri mugari wemasvingo kunzvimbo yemashava. Pari zvino tiri muguta reBasha Heights munyika yeDubai. Ndiri kutarisira kukunda nokufara kuti tinge tichitambira mutambo wekunze kweAfrica. Zvino zvinotipa mukana yakakura, nokuti kana ukatamba mutambo wakadai so, mutambo muhombe wekuti haukwanisi kungowanika apo neapo, kana tatomwana toshandisa mukana, ndinonzwa kufara.
Mumwe muratidzi wetsiva uye aimbova shasha yenyika yose muchikamu cheNational Lightweight Champion, Emmanuel Stafnyika, akurudzira Boyka kuti ashinge uye apotsere zvibatsira zvematsenganzungu zvine simba kuti akwanise kudonhedza Darwin maraundi matanhatu asati apera, kana kuti technical knockout, TKO.
Kana painda akandiudza kuti mukoma chamaenda kufight, saka ndotomushuvira rombo rakanaka. Attack adipo wacho musha karove munhu ngaanuke rova munhu chipo chakapuwa naMwari chiinde mberi.
Boyka uyo ari muchikwara chetsiva chaCharles Manyusi Boxing Academy anenge ari mumwe wevamwe vacharwa pamitambo mitatu yetsiva iri kuitwa manheru ano. Akakunda mumutambo uyu, Boyka anenge ane mukana wekunorwa kunyika yeUnited States of America muna chikunguru gore rino nevarwi vepamusorosoro vekunyika dzekumadokero. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godrim Timba.